president pavapedza kuvhura kugwenya remagetsi inonzi Kariba South vabva vaenda kunyamunga stadium kwakwakazara kwakune chaunga ende kana nesu tashamisika kuti vanhu mukariba vabuda ende tinofanira kutenda MPO Kariba vamakenzi tichitenda futi chairman weprovinsi neutungamiri wavazhambe kuti vakwanisa kubudisa vanhu vakawanda kudaro kwanga kune chaunga vanhu vachifara president vasvika ikoko kuma4 asi vanhu vawana vanhu vane mufaro mukuru spirit vachinakidzwa ende vachiimba kutonga kwarugamba kana ivo vataura president kuti Kariba yandishamisa kubuda kwamaita kudai kwandipawo manyimwe kana vice president vachiwenga vanga varipo futi vaitiwo futi manyimwe vakufara zvisingaite ende vaudza vanhu vokariba kuti tikufara zvikuru ende vachadzoka futi vakuita zvemakabheni
saka shoko ravanga vachiudza vanhu nderekuti kudi apa
shoko ravanyanya kuudza vanhu vataura nezve yavanogara vakataura kuti Zimbabwe is open for business ndokubva vataura futi nyaya yereengagement program yavari kuita kufamba kwavari kuita kuti vakatodzoka usiku kubva kuIvory Coast Cote d'Ivoire kuAbidjan kwavanga vaenda kunoona vakuru vemabhizinesi emuAfrica akawanda munezimbabwe saka ndozvavanga vachiudza vanhu vazopedzisa vachiudza vanhu kuti vari kukurudzira mapato kuti vasarwisana panguva yemaelections ari kuuya majurai aya musarwisana itai sarudzo makanyarara isu sezanupf hatidi kana kuona vanhu vanorwa vachirwisana nekuti hapana zvokurwisana saka vashamisikawo kuona kuti kune mapato akarejista kuti anoda kukumidza anosvika 108 mapato saka vanga vachiti aiwa uto tumwe tukutungana kwembudza hatina basa isusu vezanupf ngatiitei zvatajaira kuita makore esese musi wepanze takanga tine zuva rataiti isusu zanupf sale day saka munhu wega wega aenda kusero kwake kumusha indakatoenda kumusha kwangu kusero yangu kuhombe kumurembu sel ndakatiita musangano nevanhu vangu vepasel saka ndokwatakaenda tese nyika yese kusanganisira ivo purezidendi musi wesvondo tanga kumisha kumasel kwedu saka musangano ndokwauri kumasel unotangira pasel zvichienda kumberi chakanakira masel ndechekuti tinobva taziva kuti ava vanhu ndevedu zveshuwa ava vanhu ndevedu zveshuwa
saka mungati muri kutambirwa sei nevanhu
vanhu vari kufara zvikuru zvandisati ndamboona kufarira kwavari kuita vamunangagwa vanhu vari kufara zvikuru kuru munyika muno saka chatingangovimbisa vanhu ndechekuti tichahwina zvine mutsindo kunyanya kumaruwa kwatiri uku nekuti fanika ini kumakonde nekumakonde vese vari kutoziva kuti kutoa rugamba tichavhotera vamunangagwa hakuna umwe futi watinovhotera kumakonde
asi hapana here zinyekenyeke honorable paradza nekuti kavamwe vari kuti kwaane vamwe vari kutiwo vari kuzviti National Patriotic Front vachibuda imomo muzanupf vachitungamirwa navamutinhiri nekudaro mamwe mavhoti anogona kupatsanuka
hakuna mavhoti anopatsanuka muzanupf vamutinhiri vane kanhu kavo kavamutinhiri kano NPF whatever zvamunotaura yakafanana nekanhu kakambotangwa namasimba makodi kaya hakuna kwazvinosvika saka hakuna vanhu munhu chaiye chaiye ane pfungwa dzakati tesere tesere muzanupf anobva kuti akunojoina mutinhiri achitsvagei chaari kushora kuzanupf chii chaari kushora kuna vamunangagwa chii hakuna asi ndozviri kushuvirwa chete nevamwe vedu kuti aiwa zanupf ichapasanuka nokuda kwamutinhiri mutinhiri hachisi chinhu kwatiri isusu vanhu vezanupf kana munhu angobuda atsauka munhu atsauka kana munhu atsauka atsauka zanupf inenge ichienderera mberi